Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chinangwa chavo chekuti zvirongwa izvi zvinechibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo, mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvine zvakachingopotserwa imomo, zvimwe zvinenge zvemaruchwo zvine zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora Pindo kumadokero kweguta remutare mudunhu remanikaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva. Vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo. Vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande reZoom, vaNcube avari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare. Vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion. African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion. Nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari, Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino, izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira. VaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu, munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering. Izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Inyaya yakanaka, and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs, chinangwa chavo chekuti zvirongwa izvi zvingechibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chavandiwo munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari itsva yeZimbabwe yeZimbabwe Gold Ziggy nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Professor Masocha, zviri kuda kuitwa nenyika izvi zvokuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa mari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zvoufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo, nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsva iyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvinhu zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukusiya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwiswa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisail kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingatisakanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise. Uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nekuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah iye zvizvi yade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya idzi here?
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringi dzavaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona charamba chiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi chakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi charwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC, uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine pfuti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yeDorapindo kumadokero kweguta reMutare mudunhu reManicaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva, iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwetsvina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoyerera ruchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta reMutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yayerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. VaRegis Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yeDorapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kukuna even rwizi rwekuzasi rwusave rwacho ndomunozoswodera Sakubva vana WhatsApp. Zvese pollution ese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese vanokonsuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo, zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemaruchozo zvakawanda, munhu wozongopinda moto dai akuenda.
VaPeter Matimba mugari wenharaunda yeDora. VaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvoshuwa pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana-siyana especially nyaya dzemudumbu nekudii, nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa hove dzemuti kupota kuti tidzidya dziuya dzichitengeswa, ndodambudziko ratosangana nazvo dai zvazvagadziriswa.
Alukumandava mukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombekombe erwizi Sakubva.
Pari zvinezvi mvura yaSakubva iyi kazhinji kacho zvisatishandisiba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus nemasuwa. Zvisi mvura inoshandisa mvura nemaballs takachererwa nehurumende ari muno, aro tichiri naro sokuti tine ball 1 imwe yacho isati yapera kudini kugadzirwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro.
Pollution ya mortar aruitika msaku barifai. Kune mtemo kantono ti anopoluta ndi anobata the polluter pays principle. Ndiyo inofana kutezerwa. Ne emai ni basare ku enforce ama environmental issues.
Amai Alice Rutara, vano shandani sangano rinona nizwe kuchengetezwa kwe zvakati komberedza re Environmental Management Agency, EMA, vachiona nizwe dzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutara vanoti
bazi re Environmental Management Agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasa kubvarefa. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyaka miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro ema yakatura matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru reguta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best sewer kukanzuro yedu.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vaCharles Sadondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga masenders edu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne sua iri kutaurwa nezvayo asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza maresidensi edu mastakeholders edu akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai idzi vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yeCity of Mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari makambani pamwe nemakanzuru. Izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi ehurumende atora matanho akakodzera ekuona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko vanamukoma Jonga vana Blessing Zulu apo vanamukoma Tanonoka Wande paStudio 7 ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara richava nokugona kukanzuro yavo chanogona kupwanya zvinhu zvevanhu chamusingaoni chii kuti muzimbabwe hamuna mabuilding manyowani chii chamusingaoni chamunogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari munodiko imwani wekanzuro yeHarare kanzuro yekuita sei yamugona ngoputsira vanhu hamuna chimwe chamukwanisa kuita sekanzuro pana kana chimwe wani chamukwanisa kuita sekanzuro kusara kwokungoputsira vanhu zvinhu zvavo munonyadzisa imwani wekuzimbabwe nemapurezidendi avo enyu iwavo kuna purezidendi wakada sei vari kumuzimbabwe hakuna purezidendi wakadaro mari.
Paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndipekuti tinonzi tikanzi mari yakunzi Zigion yewe bhondi yebhera yechino nechino vanana Malawi havo vane dhemu renzomba handifungi kuti vanotoexporta havangori nematambara avo kubvira independence vakatotanga kutore independence tisati isusu. Saka chetinomboti tiri kupemberera makore ku45 ekuzvitonga kuzvitonga chii hatina zvati hakuna kwatiri kuenda kurima chaiko kwatiri kuenda nyika inotichangosara ya makomba makomba chete paasi apa angove makomba upfumi huchienda kumachina marussians nemabelarusians nehama dzenyu asi chandaidawo kuyambirai ndechekuti ndo zvaiita Mobutu Muzairo hama dzake hadzisi kuinjoya dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rino rese
Nini ndaida kunzwisisa kuti why ZANU-PF iyo irikubvuma kuti iyo irikukambena. But now kana Chamisa akuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambeni. Ende vari kuziva kunzi vari mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma.
Pastudio 7 apa Studio 7 vajonga kandemire muri sei. Nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi. Ndakanyatsozviona kuti haichashanda, zigari shandiri mufundi yavasiyawo US dollars riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari iyi haichashandi. Ukaisa data rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi, ngavasiyane nazvo, ngavambosiyiwo usari mboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete.
Itwa Liberty Ngezi ndiri pano zvangu pasana kuita paJuice apo. Ndanga ndichide kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei rikufamba sei. Dai vatizamira kuti vatibudisirewo mare ine uremu huri nani. So far tikatotarisa kwaratangira zvaro kwacho kuti padhora reAmerica tinobudisa mazigi gumi nematatu. Ratotangire kure chaiko chaiko. Ngavazame kuti gadzirire mare iri nani.
Tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo. Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe, vaJoe Mujuru, vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa mutournament inonzi Nile kuEgypt pari zvino. VaMujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
It's unfortunate kuti Zimbabwe isusu tinedi takakwalifaya kuti itambe makwikwi aya. Haina kuzokwanisa kusvika kuEgypt asi tinofara nenhau yekuti for the first time since competition yeBasketball Africa League yakatanga competition yegore rinori ndo pakakwanisa kuti tinede kuZimbabwe iende kuservice. Takakwanisa kuenda up to the round of 16 vakabva vatambowa achiva. Tinedi JBC yekuHarare ndiyo yakahwina mafinals edu emuZimbabwe kuti ive ndiyo machampion. Machampion edu ava vakwanisa kuenda kupana ndoko kuine maqualifiers ezone 6 kandidi zone 6 ndikutaura manyika dzemusouthern Africa vana Angola, Mozambique, Zambia, South Africa, Zimbabwe, Lesotho, Namibia, Lesotho, Swaziland and so on vari muregion yaNamalawi. Bisi pakaenda iko kakanowi yakakwanisa kwalifya kuenda kune next round ingiri round of 16 ndiwo kwakaenda kuSouth Africa. Tambo ni matimu iko dzekunana Burundi, dzekunana Cameroon and so on kuPretoria. Unfortunately JBC Pretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition commission yatiri kusupporta yatiri kumhanya nayo.
Pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino?
Mureka ndichokudza excitement iriko kuZimbabwe iko zvinoiri draw maqualifier edu atinoti manational championship arikomisa tune kugweru ndiyo kuchatsangana machampion emuZimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo and so on. Tichange tine mateam 10 evarume ne8 madzimai vachikombira kuti vane champion emuZimbabwe. Champion iyeye ndiye achaenda kunorepresenta Zimbabwe at the next edition yeBasketball Africa League. Saka nepatakasiyira JBC tiri kutarisira kuti next edition tichaenda another step further.
Iwo mutambo webasketball wakamira sei munyika pari zvino uyezve shuviro yenyu ndeyei?
Basketball isport yandingati iri kukura kuteereka muZimbabwe. Infacti ndingatoti iri kukura kudarika vamwe masports ese muZimbabwe iri kukura kuteereka. Ine strong presence kana tichitaura kumaprimary schools muZimbabwe tine another very strong presence kana tichitaura ma secondary schools in Zimbabwe, including in private schools as well as my rural school basketball iriko. So who are not supported by Nyanisa kuva kuma stakeholders FN basketball iriko kura. Ku club level, I should think in terms of numbers, basketball iriko nongeri number 2, number 3, kudariki jake football kana uti athletics in terms of numbers, basketball iriko kura.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Mhlanganya weyo weStudio 7 vari parunare muBulawayo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chenyu chemagitare chosvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Raquel Kwainona remagitara achinzi Rek. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zichininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. Gitare ndakazvitanga ndine 10 years. Vabereki vangu vainditengera tumatoi tuyatwe twemagitare ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni aro. Saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchiva kuona kuti musikana uyu akutoita zvemhanzi chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko kusitambira nekuti vaiti ndiri kufanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda unoita madegree yangu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paredio ndopavakazotanga kuzotora serious.
I thought I saw you pass me. Boy, I don't think that you noticed that I got a thing for you. Maybe it's just in my hair. You hit me with a bounce back.
Saka matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartist sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbopfira ndadaro ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhayayo kumashow, vanoda kukute rerai vanokuwanai kupi?
Ndinowanikwa pasocial media. Ndinenge ndichinziwo Reich R-E-I-C-H-H pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich ZW R-E-I-C-H-H.
Mune mashoko amunoda kupawo vanokutsigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuna vanonditsigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nekuti semuimba achiri kungotangawo kudai ende asina vanhu vanomiririra kunge mamaneja kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was a Friday, nasi Friday kudai. So chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo mudariro nasi.
Saka ndakabudisa kasong kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song yao, iteni song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yacho ndoda kuti tinzwe muzvara.
Kambo Ucharamba Uchipisa kubva kuna Raquel Kwainona remagitara achinzi Rek. Uyo manzwa achiita hurukuro ari muMaryland muno muAmerica naIvan Zichininga weStudio 7. tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nhasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka ine mufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mwena ntungamiri Nkomo.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle ku studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ezobilizweni lesikwereti akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ozasiusebenzisana nelizweni lesikwereti njalo ayisoze kube nemali abangayithola esingathi ngamanye amaloni phezu kwesikwereti.
Umphathi ntambo wezemali uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo andubana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israeli lihlasele ele Iran izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo ileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana eZoom esemhlanganweni we-International Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali i-sponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okuqala phezu sivumelana ukuthi ezilonge ilizwe lilezikwereti akula mnotho yavuka ngoba akula mntu ozasiusebenzisana nelizwe lilezikwereti njalo ayisoze kube nemali abangayithola esingathi ngamanye amaloni phezu kwezikwereti. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe futhi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development ngxa zi-infrastructure zigala imigwaqo, zigala izibhedlela konke lokhu kwi-economic development kwakhiwa ngemali yokubolera. Imali yokubolera ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper. Kodwa nxa lezikweredi uyi-debt risk njengezimbabwe awuzitholi. Okugcina kusenza uhulumende njengezimbabwe ezakhela imigwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye okwenzakala njalo ngaba njalo ukuthi uhulumende nxa esedinga imali agcina esethethwa emazimbabweni kakhulu okuhlisileyo. So ngezinye indlela iprocess le abayiqalisayo kumba abafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoqo. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi iyavela ngapha e-2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion. Into ebuzesiyoisize njalo ayichazi ngoba unanzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayakwila umogeja ama-minerals i-mineral wokelizwe. So siyafuna ukuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo bakwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kuwabili kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikweredi lawo I think kungananzelela ngeviki eliphelile iChina isulile ezinye ezikweredi zeZimbabwe engazibhadalanga itye ama-betokeyosithi ku-right now ngesiwo. So mamtulekhayela i-sponsorship yakhayela ama-friendly amazwe anjengawona lawa ukuthi angakunceda njani. Kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjenge-Africa Development Bank abakwazi ukuthi kuvuka kweZimbabwe kulosipide esinjani ku-development ye-Africa njalo kwi-economy ye-Africa abangathi unqabe lakho bethe hayi mana sekuningi seZimbabwe sizabonana phambi. So uyalikhangelela abantu abanjalo abalozwelo ukuthi angasincedisa njani. Kodwa vele ungakunanzelela leso sponsorship akula sponsorship akulathiwa emhlabeni othiwa yi-free money iyakulo ngama-conditions. Kodwa nxa kula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Obviously u-formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba kudetermine ngama-market forces bengakhonthiya indlela abakwenza ngayo kathesi amabhanga bathengisaaithengisa kuvukele kule rete evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba lokobelo. Kodwa kungaze kunanzeleli nje manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and ungawunanzelela ukuthi imali entsha leyo kathesi siyo mali yothi singathi i-circulate kukhulu ayisothi i-circulate ngabove 10% imali in-terms of circulation. So most of the money at the moment you're looking for a currency.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxe laye ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kweziboshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa iziboshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi iziboshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Iziboshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngomnankagwa kuyonale iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe ekubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikhiwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abantu abangakhala ngabo but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission ukuthi umuntu bekumelenze lokhana wangakwenzi into ezifana lalezo
ngomumo wenotho lokuselakala kwemisebenzi abaphumileyo laba amathuba abo amenjani
kulaba abasejele laba ama conditions abaphila kumuma abaphila ku ubenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyile umntwana uyazithola ngasela into angayenza cine ebona ukuthi ngcono enze futhi ukuganga khona ukugcina sebuyele so kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa i society phansi kuyabe uma i society ephandle ingabunjwanga kahle kungela izinto ezisiza kahle ezisiza abantu kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehlule ukufundiswa umuntu ke ophandle nga so kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya phinda buyela buya phinda buyele ngendlela efana nale
libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abayebesebevele jele labo bephathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo
kufuneka ke kulungisa indaba ye stigmatization lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethile afakwe ipende ebomvu kumele ukuthi khona kuyana yikho esikuchoyo ukuthi uhulumende kayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu laba bengakaphumi kabe kumethu be lama workshop a trainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza i mistake uya reforma umuntu njengoba bekubiza bathi correctional services ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu abebeyizibotshwa vele kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uzulu akwemukele ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama ukuzwa umuntu ebizwa sokuthiwa hayi uncube i-ex convict uncube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba uthole selikubeka ngendlela enjengayona leyo
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le Freedom Alliance. Ubexoxa lo Tabo kaNcube we Studio 7 ekwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lumonakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esiningi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu. Qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba umongameli Emerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe lomthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo eseWildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance. Wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose crops.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi. Ngaphandle kwaloko thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku wevulindlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kwedlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede. Inkomo zifuye zilandele impisi labo zane zidle ziqede but asikhophaseki.
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna umvuthu uthi isikhwama seHuman Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezile number ekuphezulu.
kodwa ngokubalelwa kwangkhona ngaso kubalelwa laba abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina sisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council uMnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo uchaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kulabantu abangene ebuntandaneni abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo badlela amasimini uthini ngabo laba abadlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lwezimpacks uMnumzana Tinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
2023.
Safelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo okwabanganeno nxa siqathanisa loka 2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo iyisilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthelana phakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo lolu dlubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama hunting quota. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika, ele Israel lihlasele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutyulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika la manye amazwe uMnumzana Anthony Blinken uphange wethula umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe uMnumzana Dan Moyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la iIran abafana labo Saudi Arabia lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo banibani singabona le MPCC ba wild scale bigger scale wider scale war engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizwile uBiden nesho bazo advise uNetanyahu ukuthi hayi ungangeni ungaphindiseli wena ngoba yokuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu i-embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
UMnumzana Joe Biden umongameli walaya America, I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel ekuthini i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel mawukuthi ihlaselwe. Kodwa simbona engathi usediviata from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha siyakuzwa lokho okuthoyo ukuthi iHamas yiyo yaqalayo ngoku-attack i-Israel. Kodwa sokwanele mayuyo sokumele kube le ceasefire likhulumisane kutholakale i-way out whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi iPalestine ithole i-independence yayo ibe free from i-Israel. So yes kwabanye indlela uBiden ahandle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho whereas abanye bathi hayi cha abekungamelanga ukusupportane le-Israel uvumele ukuthi abantu abaningi bangaka kangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelane lokhetho ngoNovember and sibonile kuma primary
kuma states afana la Michigan la Minnesota kusiba le protest vote against Biden for ukusupporta kwakhe Israel and kungamluzisa ama votes ngoba ingama swing states lawo lapha wina khona by ama small margins versus ama Republicans so angeke afise ukuthi ama voters lawa waluze so ule choice ukuthi a change completely a reverse decision yokusupport Israel kodwa la khona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama Americans asupport Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa icingweni lo Chris Gande wa Studio 7 eseVirginia konapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Ele Russia selizame okulithumelana ne-14 ukuguqula indlela inhlanganiso ye-United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele-Ukraine. Ele Russia lifuna ukuthi ele-Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo omabili. Lifuna njalo ukuba ele-Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Ele Russia lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Ele Melika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi ele Russia elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele Russia kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso United Nations emele ele Melika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela ele Ukraine ngendlela zonke lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso United Nations. Ele Russia liqhubekela phambili lilwisana lele Ukraine lifuna ukuhluthuna umhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele Ukraine. Ukeli uthi ele Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. Ele Russia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngomphalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ele Russia selithenge inhlamvu lokunye kwele DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezijiyeneyo. Uthi ele Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele Iran. Uthi amazwe wonke achothoza ukwenziwa ngele Russia elihlasela ngamandla ele Ukraine. Ukeli uthi ele Melika lizaqhubekela phambili lisekela ele Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4.
Uhlelo was a Friday leviki silomculi werumba uCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe leChisawu Super Sounds. Lisizwa itabuka ebhinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yanjira ndisi mchitonga, jata mwanangu mchise, yesi. Ndeyi bolita kule minatula, chango mila ugezi mwanangu. Wapo honde chango mila ugezi mwanangu.
bonani balandeli abahle ekhaya siguma ebhinga esigabeni sekhisayo okwamanje silast ama album ayi 2 siqale nje ukurekoda 2020 album lethu omama banamhlanje 2022 sarekoda le editha kule mina thula ngolimi lesithongo
bonana kangani samu abunya plus lima jabule mina thula jabulela ukwesa
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Bengasithola kunamba ezikizona +107 64 355 9573. Nxa ufuna ukuthi imthole yakule zaseZimbabwe asixhumane ku +63 71 78 24 085.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Besikwela lisisapote ngendlela eyiyo kumafacebook ungadinga uyasithola nakuma-WhatsApp njalo futhi okunye nxa kuyukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusiponsa thina engasisiponsa sibili ngoba asilayo isiponsa siyamdinga.
Chaya mfana nguchansi mutekwa imbize hamba leqembu lakhe lechisa u super sounds ngabafana bepinga behlabela ke kamnandi lapho bathi chakulemela tula okukusindayo kwethu le hayi liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle majaha akithe likhumbulelo yalandela uhlelo lwe live talk lapho esikhangela khona ukwethulwa izinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexavana labake bathandana labo. Ayike kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontunga milinkomo nkololo gwana wamatukanduna muyizele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.